manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 10/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaoni ratinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitira emapepa.
Dare repamusoro remuPretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ezep arusvika kumagumo.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kumba.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari muchikurubhi Maximum Prison. Nengo yezanu PF vaScots vakupwanya vanonzi vanenge vari muchikamu cheChina nechekupedzisira cheongororo yeAl Jazeera mukubiwa kwegoridhe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tanga mangwana kusvika musi weChina dare repamusoro remuPretoria kuSouth Africa richatanga kunzwa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro ekugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo eZimbabwe Exemption Permits ayo ave kusvika kumagumo musi wa30/10. Vakaendeswa kumatare gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi. Avo vakaendeswa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zvichimiririrwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation. Kunyangwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuti hazvina kugadzirira kudzokera kuZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvinhu zvanaka munyika uye kune mabasa. Muna kukadzi mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakaita musangano nemukuru wesangano reInternational Organization for Migration vaAntonio Vitorino. Vakatenderana kuti sangano iri richabatsira kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe. Hurumende yakatotumirawo chikwata kubva kumapazi akasiyana-siyana kunotaura nevari kuda kudzoka kumusha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaoni ratinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitira emapepa. Pane kuti hurumende inge ichimhanyisana neavo vasina mapepa, iyo hurumende yeSouth Africa yaakumhanyisana neavo vane mapepa. Saka tinoti zviri kuitwa nezvinhu zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakanaka zvikuru.
Asika iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti dambudziko raapo nderekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakutorera vanhu vemuSouth Africa mabasa. Tichiona kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa muSouth Africa hunotodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%.
Izvozvo zvinotaurwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika vatinoti mapoliticians vayava, kana vachitsvaga vanovavhotera vanotaura zvakasiyana siyana. Iye mushandirwi ndiye ane kodzero dzokutora waanenge achitora, asi iye zvemushandirwo anozviziva kuti haangatori zvizvarwa zvekune imwe nyika kana chisina mapepa. Saka ivo vari kuti vanhu ivo vane mapepa ekunzi vashande muno havachafanira kushanda here ivo vane mapepa anovabvumidza kuti vashande?
Tichinzwawo kubva kuhurumende yeZimbabwe iri kutika zvinhu zvanaka muZimbabwe nekudaro vanhu vakasununguka havo kuti vadzoke kumusha.
Vanhu vacho ivo ndozvandambotaura zviya kuti ndozvinoitwa nevamatongerwo enyika ka kuti vanotaurawo zvavanotaura vachida kutsvaga mafoti. Nekuti kana zvinhu zvangonaka kumushaka, vanhu vazhinji vari muno vanoda kudzokera kumusha. Nekuti kumusha ndokwavo kandiwo kune rukufuti. Saka kana vanhu ivava vasingadi kudzoka kumusha, zvine zvichine chirevo zvachinoreva. Kureva kuti vanhu vanenge vachiti, kuda hazvo nemaonero anoita nehurumende zvanaka. Asi isu semaonero edu hazvisati zvanaka.
Saka mune chivimbo here chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabudirira kumatare?
Tinofanira kutoenda kuti tine chivimbo ichocho, nokuti vanhu vakaenda vasina chivimbo kana kunomirira nyaya yacho havazoimiriri vane mutsa wokufunga kuti vachabudirira. Saka tine chivimbo chekuti zvichafamba zvakanaka.
Iyo Zimbabwe yakatiwo yakatumira chikwata chevanhu vanenge vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa umu. Makamboitawo hurukuro here nechikwata ichi kana kuti hamusati?
Handina wandandaona zvichida maringe nenyaya yekuti kwatinogarawo kwacho taakugara kandinoti kaprovinsi kaduku duku, saka tichigarawo kataoni kaduku duku, saka zvizhinji zvinenge zvichiitika kumaguta makuru zvichidarika.
Amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zengeza West mudare reparamende vari nengo ye triple C va Jacob Sikala vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere rechikurubhi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. Vasikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasatiwo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vasikala vanove gweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vasikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020, asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare revape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15, asi matare achiramba. Rimwe gweta ravasikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavasikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kutyora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vasikala vabatwa nemhosva, zvari kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inyaya inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboita.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato retriple C muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo setriple C tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa nevezanu PF vari kutya kuti machain champions kana kuti vetriple C gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo. Saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa. Izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru, nokuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iyaya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavaJob Sikala.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu PF vatafadzwa mugwadi, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Mumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi hurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti gareke kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakaro.
Vasikana vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka. Nepenyuro yekukata ye El Jazeera yaburitswa inzwisa chete yechikamu chechina chekupedzisira chakaitwa nevatori venhau vayo kuyanika pachena uori unonzi uri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Muchikamu chekupedzisira vaHubert Angel vari kubuda vachiti panyaya yekutengesa goridhe munyika ari pamberi kudarika vamwe vose ndiva Scott Sakupwanya avo vakasarudzwa nezano PF kuti vave mumiririri wemabvuku Tafara musarudzo dzedare reparamende. Studio 7 yaedza kubata vasakupwanya asi vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakazvipira kuferefeta vose vari kuita zveuori. Vanhu vanomwe kusanganisira vaAngel vakanzi vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga. Sangano remapurisa pasi rose reInterpol riri kutarisirwa kuferefeta nyaya iyi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kumuzinda wesangano iri asi ichiri yakamirira mhinduro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Hazvishamisi nekuti vangogara vaine hurehwarehwa pakambani yavo iri kuiyo zvoita transit ichipedalongaiki uyezve sezvakanga tichimbotaura kuti vanhu vazhinji vanoita nyaya dzakadaro kuti mapoinera iwayo tinongomaona kazhinji vaine kana kuti vachimiridzika vaina president. Saka rimereva kuti vanenge vaine zvimwe zvinhu zvavanenge vaida kuedza kuvanza kana kuti vadzivirirwe pane zvavanenge vachiita. Saka hazvishamisi kuti sarao zvaito zvishamisa kana sarao ranga risingakwanisenge richibude ipapapo.
Asika hurumende iri kuti iyo yakazvipirawo kuferefeta nyaya idzi uye vamwe vanhu vanomwe kanzi vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga kana kuti dzakafrizwa. Muri kugutsikana here nezviri kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvigadzikane mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering?
Isisi se Anti-Corruption Trust of Southern Africa hatisi kutombogutsikana nematanhakatirwa nehurumende nekuti kazhinji kazhinji vangu vachiita vari kubuda munyaya dzegoridhe mari dzavo hadzisi magenzi uyezve handifungi kuti pane angaine bhenge ravo vangaine mari dzanga dziri mabhenge emunhu ndokusaka vachizoda kuti mari dzavo dzidi dzicheneswe. Imari dzinotobesikubhengwa kana kuti dzinge dziri inenge ringori keshi mosva chaiwo chaiwo. Saka kunzi vavhariswa maakaunts avo zvaizvi kungoda kutibatira maziva avo uyezve pakatanga kubuda dhokumende rekutanga nepakazobuda tsanangudzo yakabva kuhurumende panga pakatikera masvondo mairi zvichireva kuti kanyange kana vanga vaine mamwewo maratgs akanga arimo handifungi kuti vakanga vakatopiwa mukana wekuti vanenge vabvisa mari yacho mune muzimbabwe kana ndokunge yanga irimo.
Nhengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vakawanda vanoti vava kuita basa rekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana muzvikoro mavanodzidza kuitira kuti vawane cheuviri sezvo vabereki vavo vari kuomerwa neupenyu. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevadzidzi vakadai ndimuzvare Selina Nyamangara avo vari kudzidzira basa rekutora nawo paUniversity of Zimbabwe. Muzvare Nyamangara vanoti upenyu hwavo ndehwekugara vakamhanyiswa nemapurisa pese pavanenge vachiita zvekutengesa.
Right. Isusu tinorambidzwa kutengesa panapa sezvinambudzwa security kunyanya muchitengesa zvekudya vanenge vachiti ndimunokonzeresa mapepa panapa vanenge vakutotitsvaka vakangosangana nesu chete kwava kutosungwa vachizanzi munokonzeresa tsvina pachikoro
zvari nyamangara avo vakatanga kudzidza pauniversity of zimbabwe muna 2021 vanoti zvokutengesa zvinhu zvinova pachevuviri sezvo zvavanowana kubva kuvabereki zvisingavakwaniri
mari yandinowana mukutengesa umu zhinji yacho ndinenge ndichida kutengesa chikafu nekuti ndakanga ndatoona kuti mari yandinenge ndichipuwa yechikafu yaisandikwanira
Muzvare Nyamangara mumwe wevadzidzi wemuzvikoro zvepamusorosoro vanodarika zviuru zvishanu sekutaura kweZimbabwe National Students Union vari kubatsirikana zvikuru nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva yavanenge vasiri pazvidzidzo zvavo munyori mukuru wesangano revadzidzi pauniversity of Zimbabwe reStudents Representative Council vamunashe Masiwa vanoti kushomeka kwedzimari dzinotambirwa mazuva ano ndiyo honzeri yenhamo yakatarisana nevadzidzi vakawanda
vana vazhinji vakwanika ivo vachipinda mukutengesa muchirungu vachiti vending nekuda kwekuti mari dziri kutaurwa pauniversity kuti vana vabhadhare imari dzakaisowanda sekuti vana vazhinji vabereki vavo havakwanisi kuti vabhadhare mari iyi nokuda kwezvavanotambira kumabasa kwavanobva zvakuremera vana pakusvika pakutengesa masuite vamwe vanotengesa mazepi vamwe vanotengesa magadgets vamwe vanotengesa zvakawanda wanda vamwe kusvika pakutengesa muviri
mudzidzisi pauniversity of Zimbabwe uye ari nyanzvi munyaya dzeupfumi vatichaona muchinazvo vanoti kutambura kuri kuita vabereki vevadzidzi ava ndiko kuri kukonzera kuti vadzidzi ava vaite mabasa ekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva iyo vanenge vachifanirwa kuverenga zvidzidzo zvavo
tikatarisa mihoro iri kupiwa vashandi munyika yeZimbabwe tichaona kuti vashandi vari kunonga svosve nomuromo vashandi havasi kunyanya kukosheswa Saka vana vari pamayunivhesiti nepamakoleji vana vevabereki vanoshanda munzvimbo dzose dzakasiyana-siyana
nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari pachipangamazano musangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwerubatsiro runobva kuhurumende
makaona kare kare hurumende yaisipa atinakati magrant anenge akawanda chaizvo aiita kuti mwana anenge ari pacollege kana pauniversity akwanise kunge achidzidza asinganetseki kuti anowana chikafu kana chouviri kupi mazuva ano magrant iyayo anenge akuchisina kana achiriko amashoma zvakanyanya
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyoro webazi yedzidzo yapamusorosoro vafanira kutagwira kuti sei hurumende isiri kubatsira vadzidzi nerutsigiro rwemari asi vachitaura vari panena University of Science and Technology muna kurume gurukota rezvemari vamuturi Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekudzosa homwe yemari yekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro sangano reZimbabwe National Students Union rinoti Zimbabwe mune vadzidzi vakaita samuzvare Nyamangara vanodarika zviuru zvishanu vari kubatsirikana nokuita mabhindauko ekutenga nekutengesa zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Vateereri nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare nyari mashaya mombe avo vachangobva kutsikisa filmu ravo rekutanga makadii muzvare mashaya mombe
Tiripo makadio makadii muri yeZimbabwe
Sinokuchingamidza pano pa Studio 7 mungatudze sei makafunga kutsikisa zvemafilmu tichikuzivai semurwiri wekodzero dzevanhu nemuimbi
ndinotenda kutazve mafilmu kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu ndinozviti ndiri pachirungu chiya tinoti storyteller tinenge tichipa vanhu mukana wekuti vanzwike vaoneke saka chingori chimwe chidano chekupa vanhu kodzero dzavo dzekuti vanzwike madzimai wayo madzimai vasikana nevakomana nevano vakaremara sezvichange muchinzwa pafirimu saka kungosimudzira basa
rinonzi chii firimu iri riri kutambirwa sei muvanhu
rinonzi Even Our Dreams. Firimu iri kutambirwa zvakanaka. Zviri pamusoro pezvandiri kutarisira. Ari kutambirwa muZimbabwe. MuZimbabwe ipo paSaturday ranga rakabuda Patrick TV. Tichinzwawo vanhu vachifarira nezvefirimu. Then kunoo kwandandiri kuAmerica riri kubata vanhu vakawanda.
Tipedzisire tichitarisa kuti zviri nyore sei kuita zvemafirimu muZimbabwe nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi. Pane mamwewo makambani here amunoshanda nawo?
Hazvisi nyore zvakadaro. Kwatabvawo ndokure ndakatanga 2018 kutozosvika pachidanho chekutenga zvikwanisiso, asi ndodongotenda futi masangano atoshanda nawo avo vanouyawo pamaprograms edu vachisponsa. Asi ndichida kutenda United Nations Women ndovakatibatsira kutenga mamwe emakamera zvatakashandisa. Saka tinotenda.
Tinokutendai muzvare Mashaya Mombe kunge muinesu muno. Muzvare Mashaya Mombe vari muno mustudio medu. Nasi tichange tinavo zvakare pachirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. vanoda kuzoenderera mberi nekuteerera nauriro yavo yavachaita neStudio 7. Pindai pachirongwa ichocho. Tochimbotarisa zvaitikawo kune dzimwe nyika. Vanhu vashanu vanonzi vaurayiwa, vamwe vatanhatu vakakuvara kuLouisville muAmerica, apo mumwe anofungirwa kuti mushandi wepabhanga reOld National Bank atanga kuridza pfuti. Mukuru wemapurisa eLouisville Metro Police vaPaul Humphrey vaudza vatori venawo kuti nyakupfuura vanhu uyu afa. South Africa inoti vanhu vanosvika mazana masere vakachata panguva imwe chete nezuro, apo maKristu aipemberera kumuka kwaJesu kana kuti Easter Sunday. Akandeke kutanga vanhu vachichata pamwe chete vakawanda kudai kubva zvatanga kupararira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vanochata vakawanda kudai katatu pagore muSouth Africa pamazuva eEaster, muna Gunyana uye muna Zvita. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ipe madzimai mapiritsi ekuronga mhuri pachena. Mushure mekunge kanzuro yechitungiza yati madzimai auye kuzotora pachena mamwe mapiritsi akadai, sezvo ave kusada kusvika pazuva rakatarwa kuti ange ashandiswa kana kutoraswa. Mapiritsi aya anotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica kana kuti US$7 achishanda kwemwedzi miviri. Rupafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Siwa vanoti vasati vatandidzwa mapiritsi aya zvakakosha kuti vatange vapiwa dzidziso yakakwana kuti vasazobatira pamuviri pasina kurongwa.
Mazuva ano tiri kutaura nenyaya yekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo. Ndizvo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti madzimai vabvise pamuviri nenzira dzisiri sei. Saka vanhukadzi ngavapiwe mapiritsi. Kuri kuda kwedu isu seWomen's Action tinoda kuti madzimai vapiwe mapiritsi ekuronga mhuri pachena, kana kuti dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzipiwe pachena kuitira kuti madzimai vabatsirike.
Amai Masiwa vatiwo
chatinongoda kuti kukurudzira vekuchitungwiza kuti ngavape madzimai chenjedzo inonge ichitaura kuti mapiritsi aya acha expire rini, nekuti tinogona kusangana zvakare nedambudziko rekuti madzimai vanenge vachinwa mapiritsi ekuronga mhuri iwawa avanenge vawana pachena asi aexpire, vozogona zvakare kubata pamuviri pasina kurongeka.
Amai Mandishona vanoshanda neHarare chapter yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatsinhirawo vachiti makiriniki haafaniri kutengesera madzimai mapiritsi ekuronga mhuri anodhura.
Musaise zvinhu zvinodhura kuvanhukadzi, nekuti vanhukadzi iye zvino ndovari kuriritira mhuri kuti vaone kuti mhuri dzadya here, mhuri dzaenda here kuchikoro, mhuri dzapfeka here, renti yabhadharwa here, gasi rati ngwe zvino hakuna magetsi, hakuna mvura. Mvura vazhinji varutoita yekutenga vari kure nemabhoho. Saka zvinhu zvakawanda, madambudziko akawanda ari kusangana nevanhukadzi.
Asi mukuru webazi rechitumiza Health Services Department Dr. Tonderai Kasu vanoti mitengo yemishonga yakaita semapiritsi aya inonyorwa mubhajeti, nekudaro zvinonetsa kutanga kupa vanhu pachena pasina chisungo chitsva.
Zvinoitika ndezvekuti chekuti chinhu kana chiri mubudget kuti chichinjwe because zvitora budget yedu ye 2023 yakato approve zvinoda resolution ye council chinyorwa che council yedu kuti chinhu ichi tako chichinja saka tichienda kumberi ndo zvatichagadzirisa se city health department tichienda pamberi pe council toaudza kuti mapirizi awa toda kuti adzikiswewo price yayo.
Dr Kasu akurudzira madzimai omuchitumbiza kuti vaende kumakiriniki ekanzuro kuti vanopiwa mapirizi aya pachena uye vaendera mberi vachiti donzvo ravo senyanzvi yeutano nderekubatsira pakusimudzira utano hwemadzimai.
Ya sekuziva kwangu vanhu vari kuuya zvavo mapirizi acho tiri kuti isusu available from macouncil clinics edu ese saka tiri kuti isusu anyone ari kuda even more information kana kuziva zvakawanda chingouya ikokunhengekene ikoko anyone of our council clinics tine maclinics for kuchitungisa yeku St Mary's yekuzengeza seke north neseke south saka vesauda kubatsira vanhu vangu vekumaclinics vabatsire.
Zvirongwa zvekuronga mhuri muZimbabwe zvinoitwa nesangano reZimbabwe National Family Planning Council riri pasi pebazi rezveutano. Kanzuro iyi yakaumbwa muna 1985 gore rapera yakaparura gwaro rematano anofanira kutorwa kudzidzisa madzimai nezvekuronga mhuri kwemakore mana kana kuti Zimbabwe National Family Planning Strategy for 2022 kusvika 2026. Kanzuro iyi inoda kuti madzimai aronge mhuri kuti vasazofe dzimwe nguva vave kuedza kubvisa nhombo kana kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kanzuro iyi inoti iri kuda kudzikisa huwandu hwevanobata pamuviri pasina kurongeka kubva pazvikamu gumi kubva muzana 10% kusvika pazvikamu zvinomwe kana kuti 7% sent kuna 2026. Ndakamirira Studio 7 muHarare tine ropa fadzo mapinitsi.
Makaterera ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yezororo reEaster uye tine hurukurovo na muzare nyari mashaya mombe avo vanoita zvemafirimu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvekare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rePretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP kusvika kumagumo. Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari kuChikurubi Maximum Prison. Tabata svika kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Kuhisika tisenda wako VOA.